inyaya inokatyamadza zvikuru kuti tingati vana ava vangani ndivo vanobudisa mari mubank vosaspendwa vasina mukuru uri kuvabatsira kana zvakaitika. Zvinogona sei kuti majuniors emureserve bank vasaspendwe tisikanzwi kuti vakuru vacho vari pamusoro pavo vasaspendwa? Pamusoro pazvo tikazvinzwa kuti vaLumumba ndivo vaakutsanangura kuti vari kubudisa mari mureserve bank, taida kunzwa governor wa central bank achitaura kuti chii chaitika nekuti vaLumumba havana unyanzvi neruzivo nezvinoitika mucentral bank. Asi hatisi kuti vanotyora mutemo vasasaspendwa. Zimbabwe iri kuda kupuwa direction pari zvino, haisi kuda kupuwa majokisi akapfupi. Hatiri kuona kuti tongonzwi nhengo vasaspendwa nanhingi nanhingi. Governor wacho akati zii, tida kunzwa kuti governor ari kuti kudii kana vanhu vasaspendwa zvaiitika sei governor central bank asingazvizivi. Kana chiri chokwadi toti idambudziko futi zvakare kuti mureserve bank munobuda sei mari zviri nyore kudaro. Iwo vamangudya mashure mavhiki apera vangaita hakuna mari iri kubuda kubva mureserve bank iri kuenda kumusika mutema. Kana zviri zvechokwadi zvikureva kuti Zimbabwe ine basa guru rekuita kuitana neuori corruption tingati iri kuitika, nekuti shuwa shuwa nyika haingatongwi matongerwo iwayo. Vanhu vezimbabwe vanotambudzika.
Tombotarisawo iyo nyaya yekupiwa basa kwavaLumumba, tiri kuonawo vamwe kubazi rezvekubudiswa kwemashoko vari kugunun'una kuti havana kunge vasumwa navamutuli Ncube. Munoona sei kunetsana uko?
Zvakatojeka kuti vaLumumba basa ravapiwa harisi ravo, hari panonga richipiwa basa nokuti vaLumumba tichivaziva munhu anoita zvepolitics. Saka ministry yekufinance haifani kutora munhu anoita zvepolitics kuti apinde mubazi rinoona nezvemari. vaLumumba dai vaida kupuwa basa vaifanira kupuwa kuza nepf headquarters, ndiwo kwavanokwana nokuti kutaura zvepolitics vanozvigona. Pamusoro pezvo hurumende ine bazi rinonzi ministry yeinformation and publicity.